been struggling and one day we all have been fighting for this days. Ona nchishingirira kureva ndikutsvaga peace. Zvandakambokutsa pandichazokunza ino hauzoshaye answer. But ndikazokubata be done, I just hope hauzoshaye plan. Zvomboita unge kupenga kuramba nchida munhu anondiita unoita times unombotenza after receiving a text kana ko yangu baby. Foni yakwa ndidobati ndangofona masikati chazoita kuti ukate. Onyatsondida here ndipindura ndivate.
Usanditambise chimeri meri meri go round. 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 Usanditambise chimeri meri meri go round.
Kana ndichikuda hongu ndido, kana ndikakupa zvanhasi mangwana wandipo. Chengetedza rudo ndicho chipo chatakapiwa kana kumberi kwedu zviriko. Ndimemba handizi roboti, ndiri munhu ndinorwadziwa umboti. Pauno dare after 40 minutes to go. Shut up on my foot.
Love me. Missy Monswa. Nalambo baiso soni kukaisa zvaipo sanishwaka.
Shona.
Usanditambise chimeri, meri, meri, go round. Usanditambise chimeri, meri, meri, go round. Usanditambise chimeri, meri, meri, go round. Usanditambise chimeri meri meri 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 go round.
Usanditambise chimeri meri meri go round. Usanditambise chimeri meri meri go round.